Vasikana ava vadadisa zita renyika. Mushure mekubudirira kusvika munharaunda yechipiri ye 2019 World Cup iyi. Mushure mekurova Northern Ireland 49-51 mumutambo wawo kugumisira wemagungano emakwekwe ari kuitirwa muguta reLiverpool, England. Zimbabwe yakwanisa kubatana nezvimwe zvikwata gumi nechimwe chete zvichange zviri munharaunda yechipiri mushure mekunge Australia yazvambura Sri Lanka 99-24 ndokusiya Sri Lanka iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri. Sri Lanka haina kana point imwe chete mushure mekurohwa neZimbabwe 79-49 ndokutevera izvi nekurohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland uyezve nezvaitika nhasi apo yadonhedzwa neAustralia. Zimbabwe ichapinda mune rimwe gungano rezvikwata zvitanhatu munzira yayo yekurwira mukombe wakakosha uyo uri mumaoko neAustralia pari zvino. Achimongororo zvemutambo vatina kemusete vanoti vasikana ava vasafunge zvemari kuti vachatambidzwa mari nezvavaita izvi asi kuti vaise pfungwa dzavo dzese kumitambo kusvikira yapera.
Mari is not everything. Ngavasafunga zvemari ngavatambe mutambo. Friday yavo take Liverpool.
Aka ndekekutanga Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano eWorld Cup yemutambo wenetball kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Zvichakadaro mumusha wemagreen machine eCape United mazowana mufaro mushure mekunge makepekepe arova yadza 2-0 mushure mekufamba mitambo mina yakateverana isina kukunda. Kukunda uku kwaisa magreen machine pachinhano chechitatu point imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum icho chaita mangange 1-1 neHighlanders. Mumwe muteveri wemagreen machine muzare Leslie Marufu vanoti kepe kepe ndizvo.
Akapekepe andisvadza moto chaiwo ende ndiri kuzouya kofara. I love them United. I'm always green.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera chaizvi. Triangle 2 K11 Mushowani 1 Herentals 1 Wange 2 Chicken Inn 1 Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.